nzvimbo dzose dzatatoita risiro yekuita misangano yedu tadzikavha. Zviro ndopangu tine tseku Bulawayo takatadza kuita meeting makuseni nokuti tatava nemunhu wana anga paground kumano weZANU PF angachishanda neveMDC yokwanyuya avakati avachakwanisa kuva vachina mberi, saka takazotumira vamwe mahonorable members of parliament kuti vanobetsera basa ikoko. Saka kwava kufamba zvakanaka Bulawayo. Then ndo imwe yamboitawo kaproblem kuti mamwe madhii anga asina kuudza vanhu kuti timu dzedu dziri kuuya on time, but taita two senders dzaita delays dzaitwa nomusi wa8 asi kumwe kwese mameeting yedu ari kufamba sekurongwa kwataka taita.
Tinonzwa kuti chirongwa ichi chiri kupetwa musi wa7 unowe musi wechina. Mungaona here zvekunge mapedza kubata nyika yose kusvika musi wechinawo?
Takachifanira asi ndofunga tichasvika neFriday nokuda kweimwe misangano zvinenge zvisina kubudirira yatati izopedziswa neFriday. Then taderoteta kavha nyika yedu peplan yedu yokuita mameeting 2 mudistrict rega rega. Saka teta kuzoona manje masector groups like vemachurch vari vega, mayouth ari ega, mastudents ari ega, madzimai ari ega, zvirima zviri zvega. That's the next program yeoutreach yatinge tichiita.
Pane mamwe matunhu akaita sekumukumbura vatakataurawo nawo nezuro vachiti havasati vawana magwaro iwaya kana kuti vaziva kuti zvii zvirimo. Pane matanho amuri kuita here kuti nyika yese inge yavana magwaro aya panosvika musi wa16?
Takaita masteps akawanda. Tine magwaro atakaenda nawo secopac, tine magwaro atakatumira through mapolitical parties, tine magwaro atakapa civil society. Saka kwangukumbura kavasati vawana, maybe munhu wamakataura naye asati awana, asi magwaro anenge avako. Takainsisa kuti chikoro chega chega chemuzimbabwe especially primary chofanira kuva negwaro iroro. Saka zvese zviri kuita kuti gwaro risvike kwese kwese, asi kuti munhu wega wega awane gwaro hazvigoni. Pamwe maangodhumanawo nomunhu asina kuwana gwaro, asi ndechokwadi chekuti kwamukumbura rakasvika. Nhamo iri ndeyekuti mari ishoma munyika, saka hatina kukwanisa kuprinda magwaro aiitira kuti nyika yese titekeshe nedocument redu reconstitution.